vamwe vagari vekuchimani mani vakaita samai sarudzai kubvenyika vanoti varikutadza kutambira chikafu chiri kutambiriswa vanhu nehurumende nemamwe masangano ari kubatsira nechikafu nepamusana pekuti havana zvitupa. Amai kubvenyika vanoti vanhu vazhinji vakasara vasina mapepa anoita kuti vazivikanwe kuti ndivanani zvichitevera mafashamu ecyclone idai ayo akaeredza zvinhu zvavo zvese zvinosanganisira zvitupa, chikafu, mbatya nezvipfuwo.
Takarasa kuona kuti ichatsaidi imba yadonhaka, zviro zvese zvadonherwe imomo. Zvimweni takazongonyururawo kwakuenda parwizi kwakungowacha kwakunanika.
Izvi zvakatsinirwa navaHebert Mapuka vekuChipinge.
Zvese izvozvo mapasipoti, mabirth certificate, zvitupa zvese zvakaenda zvekuti wakutozvida kutotanga futi kwanyuwa kuti wani, because zvese zvakaenda, hapana kugadzira kuti takamboita. Zvinhu zvakangouya unexpectedly zvikabva zvaenda zvese. Pamwe pacho kumukawa mumvura kudai mumumba, saka hapana nechikiripo kana chinhu hwani zvacho hapana. Hembi chaidzo kusanzi pamwezi.
Vamapuka vanoti hurumende inofanira kuuya kunzvimbo dzavagere nekukasika yopa vanhu pachena zvitupa nekukasika kuitira kuti vakwanise kuwana chikafu chiri kutambiriswa vanhu. Vamwe vanhu vanotiwo zvakanetsa kuviga hama dzavo dzakafa mumafashamu aya sezvo mapepa aya ainge asipo, asi hurumende yakatenda kuti pane dambudziko ikavimbisa kuti ichatumira vanhu vekwamudzviti kuti vashande vari kuchimanimani neChipinge. Zvichakadai, mumwe wemasabhuku emuchimanimani uye vachimirira bhuku rekwamanzou kunzvimbo yeskyline muchimanimani vachaus manzou vanoti dai hurumende yaendesera vanhu chikafu munzvimbo dzavanogara, kupiwa kwechikafu kuvanhu kwotungamirirwa nemasabhuku sezvo vachiti masabhuku ndiwo anoziva vanhu vaanogara navo pane kuti vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vaungane panzvimbo imwe chete.
Dai zvaiita zviya zvainaka kundoti village imwe naimwe ipuirwe zvayo zvayo paeria paya. Ndinofunga kune ndege dzinotakura chikafu, hazvinganetsi kuti village itakurirwe chikafu ichitsvetirwe paeni payo totopana nevillage yangu, because sabhuku umwe naumwe unoziva vanhu vake.
Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti kuendesa chikafu kune dzimwe nzvimbo kwange kuchinetsa, asi zvave nani sezvo nzvimbo dzakawanda dzave kufambika sezvo mauto ari kugadzira mazambuko.
Saka kungangu nekurusiti ndo kwakanyanya kusvika dambudziko recycling idai, asi isu seministry iri kushanda pamwe chete neministry of civil protection unit, neministry of public service, Ministry of Water and Rural Resettlement, neministry zvakare yetransport, tichibatsirwa neZimbabwe National Army, takwanisa kusvika kuvanhu vanga vasati vawana chikafu.
Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani, ndini Thomas chiri pasi.